Vachitaura pamusoro pebudget rebazi ravo regore rinouya, munyori mubazi rezvashandi Dr. Judith Katera vazivisa komiti yeparamende inoona nezvevashandi kuti bazi ravo rakaziviswa kuti budget raro harifaniri kudarika mamiriyoni makumi masere nematatu nebazi rezvemari. Dr. Katera vati bazi ravo rinokwanisa kuita zvirongwa zvaro nemazvo kana rikawana mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora. Vatiwo kunze kwekupihwa mari isingavakwanire, bazi ravo rine zvikwereti zvinodarika zana remamiriyoni emadhora uye rave kutarisa nzira dzakasiyana-siyana dzekutsvaga mari kwete kungomirira hurumende chete. Vatiwo vanovimba kuti nhaurirano dziri kuitwa nehurumende nedzimwe nyika dzichabudirira kuti bazi ravo rikwanise kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano akasiyana-siyana. Chikwereti chikuru chebazi iri ndeche Basic Education Assistance Module kana kuti BEM, icho chisati chabhadharwa nebazi iri kuzvikoro kubva muna 2015 kusvika pari zvino. Chikwereti ichi chave pamadhora mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti $95 million. Komisheni inoona nezvevashandi vehurumende yazivisawo kuti inoda bhajeti remari inosvika zviuru mazana maviri nemakumana nemaviri kana kuti $242 million, asi yakatoudzwa kuti bhajeti rayo harifaniri kudarika zana remamiriyoni nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti $190 million. Pavabvunzwa kuti sei pasina chinoratidza kuti mari yekubhadhara kana kuti uwandi hwevashandi vehurumende huri kudzikira, munyori mukuru mukomisheni yevaJonathan Utaona achivati vari kuedzana pose pavanogona kuderedza uwandi hwevashandi vehurumende. Vati vashandi vehurumende vakawandira kubazi rezvehurumende neutano uye vari kuongorora mapazi ehurumende kuona kuti vangagadzirisa nyaya iyi sei.
And we will make appropriate recommendations as to how to rationalize so that we do not have any ministry that is too bulky and that contains redundancies. The concept of cutting our coat according to the cloth that we have is one that we take very, very seriously.
Vanotiwo nyaya yevashandi vehurumende vanonzi vanongobhadharwa vasina zvavari kuita iri kugadziriswawo. Vanongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya vanoti zvinosuwisa kuti mapazi ehurumende achapiwa mari shoma, vachiti izvi zvichakanganisa mashandiro emapazi aya.
Rinoseenzeswa yekuti vanotanga kuisa maceiling anogona kuafecta makey ministries, zvakare zvinogona kuafecta service delivery. Zvine dambudziko rekuti iro munoziva maministries, ngatiti ministry yakafanana nehealth, ndichipa semienzaniso, kana ministry yakafanana needucation, ndopa tinotanga kuona supply yemaservices ikoko yakuvhiringa.
Vati hurumende ine mari yakawanda chose iyo inoshandiswa zvinhu zvisina maturo.
These people serious about actually cutting down expenditures. Kana kuti pane chimwe chinhu chiri kungoitika chisi kuita target the root cause yema expenditures egovernment. Tikanotarisa nyaya yematengerwo akaitwa mota dzemachief zviya, handiti mukada kuti munyatsotara katrend kacho, tikatarisa 1.5 billion iyai yetractor mechanization scheme. Hurumende iri interested in actually recovering macosts. Inoita zvinhu zvakadero here?
Paramende ichatura zvese zvairi kuudzwa kubazi rezvemari. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanotarisirwa kutura bhajeti ravo rekutanga mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangosha.